Dynamos yaratidza kuti ndiyo shaka yenhabvu muHarare mushure mekudambura vavakidzani vavo veCapes United 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zvabva kuna Isa Sadiki, Ralph Kaundera naFrank Makarati zvapa Dynamos kukunda zvine mutsindo pamwe nekutora mapoints matatu akakosha murwendo rwavo rwekurwira mukombe weleague. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kufara nekukunda uku achiwedzera iye kuti vatambi vake vakaramba vachitamba zvakadai chikwata chake chinotora mukombe uyu.
Vakomana vashanda nzesimba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvinesimba tichienda mberi.
Asi kukunda uku kwatadza kukwidza Dynamos pamusoro petsakura mushure mekunge Chicken Inn yarovawo triangle 1-0 muGibbons Stadium. Ndiraya anoti vakunda havo asi hondo etiripo kusvika vatora mukombe. Chicken Inn iri pamusoro nemapoints makumi matatu nemashanu points imwe chete pamusoro peDynamos. Oyo wanga uri mutambo wekutanga weHarare Derby kubvira muna 2019 apo Capes United yakakunda 1-0. Aimbove murairidzi weMasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti Capes United yarohwa asi yatamba zviri nani pane zvavanga vachimboita mazuva achangopfuura.
Pabhora ranhasi first half yaro yanga ichitaridza kuti vanenge vakambonodzoka vakamboprepare vakambotamba zviri nani nekuti yanga ichipasirana bhora zvinonakidza zvinonwisa mvura. Asi bhora rinongozoti pakupera kwezuva yazorova mambure kudarika imwe ndo inenge yahwina.
Murairidzi mutsva weHighlanders Boutmena D Olivio Brito abudirira mumutambo wake wekutanga apo chikwata chake charova Harare City 1-0. Mune mumwe mutambo wawa yakunda Ngezi Platinum Stars 1-0. Manika Diamonds yave pachinzvimbo chechina yasetuka triangle nekurova Tenax 1-0. Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kuenda kuzororo yemasvondo maviri yepakati pemwaka kutanga nhasi. Vachienda kuzororo zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Chicken Inn 35 points, Dynamos 34 points, FC Platinum 31 points, Manika Diamonds 29 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Cranbourne Bullets 16 points, ZPC Kariba 15 points, Blaha City 12 points, Wawa 12 points. Mitambo iyi ichadzoka musi wa 25 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.